Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tirosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 4 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU-PF vanoti zviri kutaurwa neTRC ndezvemugotsi matsuro. Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raita musangano nevatori venhau nhasi rikati harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Bato iri raratidza kusafara nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission uye mapurisa pamwe nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato iri vari kanzura muHarare vaIan Makone.
Vezeki vakati bato rega-rega rino riri kugunun'una nemashandiro avo ngavanyore pasi. Saka takavanyorera tichisetsenura zvese zvakashata kubvira panyaya dzevoter registration, urongwa hwachona husina kutsarukana.
Semaonero enyu, chii chakakonzera dambudziko iri?
Nokuti vana vechidiki vazhinji havana kuwana mukana wokuregista, zvichibva pakuti panga pasina kubatana pamwe chete neofisi yecommission ZEC neofisi yaregistrar general kuitira kuti vana vanenge vawana zvitupa vobva varegistwa. Ipapo apa pakashata chaizvo. Chechipiri, tiri kuona kuti pane nguva yavaita yachona yevoter registration blitz muna February nemuna April, nhamba yevanhu vakakwanisa kuregistra yakati wandei. Kunze kwemwedzi miri iyoyoyo registration yese yakaderera zvachose, cause vana havana mari dzachona dzemabhazi dzekuti vaende kumadistrict centers kunoregistra as voters. Zvimwe chetezvo nepanyaya dzezvitupa. Saka ndiyo nyaya guru guru yatasimbisa kuti veZEC ngavadzokerere blitz, zvakare vachiita voter education kuitira kuti vanhu vazive nguva iripo kuti matimu ava achasvika kumaareas kumapolling stations sarini. Tikagotsoropodza zvakare panyaya dzeviolence nezviri kuitwa kunhengo dzedu dzeCCC.
Mungapa muenzaniso
chitora nyaya yaana Sikala na Honorable Sitole, ma MPs edu and 13 vakasungwa vekunyatsime. Zvinoratidza kuti izvo mapato haasi kubatwa zvakafanana nemapurisa zvakare nevatongi vedzimhosva. Tikagozotora nyaya yedelimitation yekuita maboundary constituencies nemawards, tinoona kuti izvozvi pavakaita voter inspection yekuti munhu wese wese vachizoziva kuti vanhu vari pavoters row vangani polling station by polling station, ivo pachava veZEC vakatobvuma kuti zvikwanga kuine mamwe mazita akakanganiswa.
Uwandu wacho wanga wakamira sei?
Munhu mumwe chete pachidimbu pazana rega rega. Zvino kana vakaregister 5.8 million people, era yakaita saiye ye munhu mumwe chete pazana roga roga, zvinoreva kuti 58,000 people vane mazita avari muvoters roll asina kunyorwa zvakanaka kana kutonzvimbo dzavanofanirwa kunge vari. So izvozvo zvinozoita kuti kuite vanhu vazhinji vachatadza kuzovhota gore rinouya nekuti maparticulars avo haana kunyorwa zvakatsarukana.
Vanga vari vakafanira bata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato reCCC vari Kanzura muHarare vaIan Makoni vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo.
Zvinoshamisa uye zvinonyadzisa, ende tinee tichifunga semusangano wezano PF kuti vatinokukwidzana navo vabve zera munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvino kana ririro zera nemaonero nemaitiro amuri kufunga kana kuti nevamwe vanofunga kuti vangazotonga nyika inoiyi, bva nyika yacho inogona kumuka yatumidzwa rimwe zita kana kuti yatotengeserwa imwe nyika chaizvo mangwana. Ndinodaro nekuti vanhu kana vachisungwa munyika yeZimbabwe havasungwi zvichienderana nekuti vanobva kubato ripi. Ingawani vana Obadhaya Moyo vaisungwa, ingawani vana Chombo vanga vachisungwa. Makambobvunza here kuti vaChombo vari kusungirwa nekuti vabva kubato ripi? Nhasi Jobus kana wasungwa waita mhosva dzake naumwe wacho mpistole uyo, hamuzivi here kuti varume vaviri ava vane mbiri yekukonzeresa mhirizhonga yavakakonzeresa munyatsime?
Asi kava Skala igweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vainge vapondwa.
Hongu takashayikirwa naMo Blessing Ali, ende nhunzva tunzva yacho yakasungwa iri mumaoko mevapurisa inonzi Pius Jamba. Ndo yakauraya munhu nemhirizhonga naye akasungwa akaiswa mutirongo. Hapana kana right organization iri kuti Pius Jamba asungirwei. Asi tinoziva kuti nerimwe divi kuCrisis Coalition mutauri wayo vaobhet masaraure vanga vachisungirwa mhosva yokunzi vane chokuita nokuurawa kwakaitwa umwe munhu mugore ra2016 akasundidzirwa akadona muhotera yeJemerson muno muHarare. Mose neivo vose veopposition vanga vachiti vamasaraure vasungirwei.
Asika vanopikisa hurumende vanoti mutemo uyu unotarisa kuti wabuda mbamani, vachiti vamwe vezanu PF vanoita vanopara mhosva kana kukurudzira mhirizhonga havasungwi.
Aiwa, mutemo wekuZimbabwe ndimaenzanisi, hazvinoino kuti uri wekuzanu PF. Vamugwadi vano mukavanzwa vachikurudzira mhirizhonga kuti vanhu endai munopisa dzimba dzevanhu, dzimba idzodzo dzikatsva vamugwadi vanoenda mujere, vanosungwa nemapurisa.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobet masaraure vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavanga vachipomerwa yekuzvidza dare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutewedzeri wavamasaraure muzvare Christine Kayumba.
Nhasi vaobet masaraure vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita iyo 50,000 RTGS. Vamasaraure vanzi vanofanira kuripota kamwe musi wechishanu woga woga mushure memasvondo maviri. Isu sesangano rinomiririra vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tatambira nomufaro danho ratorwa nedare kuti vamasaraure vatongwe vachibva kumba. Tiri kuramba tichichema kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vanomirira kodzero dzevashandi kupere. Sesangano ticharamba tichirwira kodzero dzevashandi kunyanya vadzidzisi. Vamasaraure vatambirawo nemufaro danho iri uye vari kupa kutenda zvikuru kumagweta edu anotimiririra vatapiwa muchineripi uye vadhag kotati mukuvamiririra munyaya.
Mutevedzeri wavamasaraure muzvare Christine Kayumba vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivan zabatawo gweta ravamasaraure vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Women Rights vatapiwa muchineripi.
Dare reHigh Court raona zvakakodzera kuti va obet masaraure vapiwe bail mushure mokunge judge Manyangadze vatonga kuti mutongi weku regional court ya Stanford Mambanje vakatadza basa pakunyima kwavakaita vamasaraure bail panotongwa nyaya mutemo wavakadzidziswa neumbo hunenge hwaiswa pamberi pedare ndokunofanira kubatsira mutongi kuti apepete nyaya woona kuti munhu anofanira kupiwa bail here kana kuti anofanira kunyimwa
zvamungade kuzivisa nyika pane zvaturwa nemutongi ndezvipi
vamanyangadze vatonga kuti vamambanje vakaresva basa apo pavakatora zvakanyohwa pastatement iyo inova yakasungisa vamasaraure vachiti ivo yaipesedzera uye kuvhiringidza vatongi venyaya kuti vasatonga nyaya zvakanaka zvinova zvawanikwa kuti ipapo vakakanganisa vatongi havafanirwi kutonga nyaya vachiteerera kuti vanhu ruzhinji zvahwo huri kuti kudini munyika umu vatongi vanofanirwa kungobatsirwa mukutsvaga chokwadi nekuona kuti mutemo wachengetedzwa kubudikidza nekuti mutemo unoti kudini ko iwo iho umbowo hwamboiswa pamberi pedare hwakamira sei hune udzamu here kana kuti hahuna maturo kana hune udzamu zvino munhu anonyimwa bheo asi kana husina udzamu munhu anofanira kupiwa bheo sezvo kupiwa bheo yava kodzero muconstitution yedu itsvai yakatanga kushanda mugore ra2013
zviga zvatemerwa vamasaraure kuti vatevedzere ndezvipi
saka vanzi vanofanira kubhadhara bheo re50,000 Zimbabwe dollars vanofanirwa kusakanganisa kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yavo kusvika yazotongwa vanofanirwa zvekugara paadhiresi iyo yavakapa kumapurisa vanofanirwazve kupota vachiinda kuHarare Central kuLaw and Order mavhiki kamwe chete pavhiki pasvondo mbiri uri musi wechishanu choga choga kusvika nyaya yavo yatongwa.
Gweta rava Obet Masaraure vana vanenge vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatapiwa muchine ripi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kanzuro yeHarare yazivisa padande mutando rayo retwitter kuti ichambomira kupa vanhu mvura kwemazuva maviri kutanga nezuro ichiti haina kukwanisa kuwana mumwe mushonga wekuchenesa mvura wealuminium sulfate uye nechlorine gas. Kanzuro yati iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nenguva yatara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Chinhu chinosuwisa uyezve chinhu chinoratidza kuti tiri kudzokera kumashure munyaya dzekuona kuti kodzero yemvura yazadziswa. Tinoona kuti chiitiko ichi chauya panguva iyo tasvika mumwedzi yekuti vanhu vazhinji mvura inenge yaakushandiswa zvakanyanya.
Zvii zvamuri kunzwawo kubva kuvagari nezvedambudziko iri?
Nzvimbo zhinji muHarare netsvakurudzo dzataita nhasi uyezve nemashoko atiri kutambira kunharaunda dzakasiyana siyana hakuna mvura. Ngapemuenzaniso wenzvimbo dzinombobuda mvura zvakanyanyisa dzakafanana nedziva rasekwa, kuwadzana nedzimwe nzvimbo dziri kumufakose nedzimwe nzvimbo dziri kukambuzuma hakuna mvura. Vanhu vave kutoita bishire kuenda muzvibhorani umo vari kuripiswa mari dzekutenga mvura zvakare vachitenga tingati mvura ma 20 liters emvura kubva kune avo vari muzvibhorani izvozvo.
Semaonerenyu, chii chiri kupa kuti paite dambudziko rakadai muguta guru renyika?
Zvimwe zvinhu zviri kuitika izvi tingati pachirungu anoti zvinenge zviri man-made. Nechikonzero chekuti mukatarisa kuti dambudziko redu remvura chinhu chiri kunyatsokonzeresa kuti tive tinoita dambudziko remvura kunyanyanyanya munyaya yekutsvaga mishonga yekuchenesa mvura. Ndeyekuti dzimwe nguva tinoona isusu kuti Kanzuru inotodira mvura ine tsvina timurwizi runove runoenda kunana Lake Chivero. Saka mvura iyoyo inoita kuti mvura indizove kuchenesa kwemvura kuve kunoita kunge kuve nemutengo wepamusoro-soro zvakanyanyisa.
Ko nyayawo yekurima nekuvakira mumatoro iri kukonzera dambudziko rakaita sei?
Pazwa kana kuti kubvongodzwa uyezve nekuvhiringidzwa kwematoro aya anochenesa mvura rimwe dambudziko ratasangana naro seguta izvo zvatinenge tichitarisa kuti ndozvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvinogadziriswa zvakare tingati ekanzuru inofanira kunge ichipiwa mari pachirungu dzinonzi dzedevolution asi naizvozvo mukaona kuti nguva nenguva zvaramba zvichiita kuti gurukota noona zvekutongwa kumatunhu ndinodecida kuti mari iyoyo inoshandiswei ichatengwei uyezve ichaitiswei mukatarisa zvakare kuti kanzuro yeguta reHarare yakave no tingati kupiwa chikamu chinenge chinosvika mabhiriyoni maviri emadhora emuzimbabwe asi mukatarisa pari zvino mari yavakangopiwa chete inenge inosvika tingati pachirungu yatinoti 73 miriyoni inongova iri mari shomanene zvakare saka zvinhu izvozvo zvinoita ndozvatinotarisira kuti isusu ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti tisvike patasvika apa
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro kanzura Tinashe Kambarami vaimbenge vamiswa basa rekuva mutevedzeri wameya weulawayo vachipomerwa mhosva yehuori uye vachinzi vainge vadzingwa kuva kanzura nebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Muonzora vanzi nedare repamusorosoro resupreme court vadzokere pabasa hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeulawayo yakamboramba kuti vakambarami vadzokere pabasa kanawo kubva kuMDCT asi Blessing Zulu Studio 7 abata vakambarami
dare randidzosera pachigaro chandanga ndiri panguva yandange ndabviswa pachigaro cheukansela necheudeputy mayor kubulawayo sezvo muchizviziva kuti ndangadaa nenguva nyaya dzangu dziri mumadare takaenda kusupreme court ndikahwina bviswa kwandanga ndakaitwa nehigh court yachief justice Mabhikwa ndikazohwina kusupreme court
ko chii changa chichipa kuti musadzokere pabasa iro dare ranga rati mudzokere kubasa
saka pane zvainetsa zvaiita kuti zvakaita kuti kuve nekusanzwisisana kuBulawayo City Council kwakakonzera kuti ndinge ndichizoenda kudare rehigh court ndichinopiwa declarator yandazopiwa nhasi yekuti ndidzoserwe pachinzvimbo changu sezvo zvanga zvatotaurwa nesupreme court saka ndo mabudira zvaita nhasi ndadzoserwa pasakansela weward 3 sadeputy mayor wecity of Bulawayo
mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vari parunhare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pavarume vana vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muKenya, vatatu vavo vakadoma vatevedzeri vechidzimai, vatatu kusanganisira vari kunzi vane mukana vakakura wekukunda musarudzo idzi vaRaila Odinga, avakambova mutungamiri wehurumende. Izvi hazvisati zvamboitika munhoroondo yeKenya kuti pave nemadzimai akawanda zvakadai anokwikwidza ari vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Vaimbova gurukota rezvemitemo amai Martha Karua ndiwo mutevedzeri wavaOdinga. Amai Justina Wamai vari kutevedzera mumwe ari kukwikwidza muzvinafundo George waJakoya, kuchitiwa amai Mutua vari kukwikwidza vachitevedzera vaDeft waIga. Sarudzo dziri kuitwa musi wa9 Nyamavhuvhu. Mauto emuChina anonzi ari kuita urongwa hwakasimba hwekuedza masimba ezvombo zvavo vakakomberedza chitsuwa cheTaiwan. Izvo zvinotevera kushanya kwemutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica amai Nancy Pelosi nemusi wechipiri kusvika nezuro. China yainge yamboyambira kuti rwendo rwaamai Pelosi rwainge rwakanangana nekuishokosva sezvo ichiti Taiwan idunhu rayo. Nemusi wechipiri svondo rino takanzwa komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira vezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekukurudzira mhirizhonga kana wokumbunyikidza kodzero dzevamwe pamberi pesarudzo dzegore rinouya, ichiti kuita kwakadai kunokanganisa budiriro neupfumi hwenyika. Asi vezvematongerwo enyika vanoteerera here mashoko aya kana kuti ndavana zvimiti munzeve? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vangari vhume.
Chekutanga ndoda kuti on paper kana pa theory izvozvo zvakanaka nekuti ndozvatinotarisira uye ndozviri mubumbiro remutemo wenyika. Zvino asi chinorwadza ndechekuti hazvitevedzerwi. Zvinhu zvedu zvinongotaurwa seizvozvo kuti Human Rights Commission inoti hadzisi chakati chakati nechakati, but zvotoinzwa. Ivo havasi kutaura kuti kana munhu achikora izvozvo onzwei, nekuti already tine kesi yaBishop Mashaya munyika. Vaive kumberengwa vakabuda ichiti Chamisa ngaaurawe nemhuri yake nevana vake. Haizi nyaya inoda kuinvestigatewa because it's on video, everything is clear. But what do they do? Hapana chainzwa. Saka dambudziko nderekuti zvimwe zvezvinhu izvi zvinongotaurwa asi hapana anozoita follow through kuti kana munhu achikora anoinzwa sei.
Ndinotenda vangari vhume vamuponda. Hanzi neZimbabwe Human Rights Commission vezvematongerwo enyika siyanai nekukurudzira mhirizhonga. Tanzwa zvataurwawo navangari vhume munoti.
Zviripo ndezvekuti hongu mutemo ndozvaunotaura and isusu vemapato tinofanira tichiteedzerawo izvozvo. Tine nepolitics. Saka kazhinji zvinozokonzera kunge zvimanzi pano vari kuzvipromota nekuti ndozvese zvatiutaura izvi purezidendi wedu wezanup f mamaikagwa ndozvavari kutaura kuti we want to have a peaceful election. Sezanup f mamiriro atakaita ndekuti isusu mabasa ari kuitwa napurezidendi ndiwo achabatsira kuti zanup f iwine next election, kwete kuti munhu atukwa kana kuti arohwa aiwa. Izvi zvekuzoti pane vanhu vanodaidzira violence ndivezanup f yeti munhu iyeye haasi mastructure ezanup f, munhu akazvimirira kana munhu ataurazvo. Zvinhu zvekutimichaisa kuti mapuriaao hatisi kutarisira kuti chinhu chekuti tingati zanup f inopindira panyaya dzidzai dzezvinhu zvakadaro nekuti zanup f ekuvaka nyika ari pachena. Vangari vhume navachamisa tikwatarisa kuti ngavabatsire kuti nyika ivake kuti kunodaidza masanctions kunoinvita masanctions ari kutangarisa ufumu hwenyika.
Ndinoputenda vamuponda. Vangari vhume pindurai tinzwe, ndanzwa muchida kutovharira vamuponda vachitaura, pindai tinzwe.
Chekutanga vakandemiri ndechekuti munoona vamuponda ava ndo atypical zanup f person wekuti vakuramba nhasi kuti Bishop Mashaya nyika haazi munhu wezanup f and yeti meeting yaari kubuda iri pachena ari kuadresse meeting yezanup f kumberengwa akapfeke regalia yezanup f and zvaari kutaura is on behalf of zanup f. Then voramba kuti haazi mastructure uko ari kutaura kuti ndini ndine chinzvimbo changu ndechakati chakati and uye apedza kuti hamutisungi nekuti ndiri zanup f. Iko zvino akasungwa mapurisa anongotenderera pamusasa pamunondo.
Ndikubatei muromo, ringava dambudziko rezanup f here kana kuti idambudziko remapurisa?
Idambudziko rezanup f nokuti zanup f ndo inokontrole mapurisa, zanup f ndo inokontrole zek, zanup f ndo inokontrole masabhuku inovarambidza kuti vashandidzane nevamwe. Dambudziko rezanup f ndeyekuti yakaita capture mainstitutions anofanira kunge ari independent. Iko zvino ini semutungamiri webato retransform Zimbabwe ndiri kutira kuita mameeting nzvimbo dzakasiyana. Inzwi ramuri kuona riri kupera nokuti I'm doing my people engagement, but kazhinji kacho tongachitodzingirwa nemapurisa kunzi tisaita. Ukanyore tsamba yekuti ndoda kuti ndinoite meeting yakati yakati vanokurambidza and tinayo evidence iyoyo and yeti zanup f hainyoreri zvese izvozvo. Saka zanup f yacreate a situation whereby vaclosa kana kuti vavhara democratic space. Brother Mponda, you know kuti vanhu vezanu vari arrogant and they propagate violence every day but nothing happens to them.
Zvinotenda.
Zvinotenda.
Vamponda, mune shanduko here yamuri kuona kubva patanga kutaurwa nyaya idzodzi?
Ya, shanduko iripo nekuti isusu chatiri kuonaka ndechekuti kana munhu asina kuita homework yake anotsvaga vanhu problema. Unoziva izvozvo MDC, TCC, all these mapolitical parties muchina. Vanhu vekuti for the last 4-5 years hapana zvavaka vachiita to the people. Handikona like macity council vakambonzwa vari haneka vanhu vere veopposition ava, but they've run them down. Saka now because havana basa ravakaita for the people, they've nothing to sell to the electorate. Vanotanga kublema zanup f futi as I've already said and which we all know, the president has been working very hard. Amakomana, zvinhu zviri pachena kuti murume anga achishanda kuti tikada kuenda kumanikaland kukoreswa plant yekugadzira gasi zvekuti Zimbabwe self sufficient panyaya dzegasi rezvekovhidhiri.
Asika vamuponda ndokubatei muromo ipapo. Imi muri kutaura nyaya dzebudiriro. Budiriro iri kuitwa nehurumende hainei nemhirizhonga iri kutaurwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Human Rights haina kupanga zanup f kuti zanup f ndiyo yadai. Vane mandate yavo yekuencourage a peaceful environment and we encourage that and we work
welcome that. It's not like what they accuse the source with Tadai. What they are saying is because they know normally my temperatures are no clearer. People get excited and want to know what is unnecessary for politics. Because politics, after all, it's not in Chicago, it's in Ghana, we should be able to talk me and you, even you have different views.
Avanga vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kumutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari zvakare parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Round Table chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu. Tiri kutarisa zvakakoshera kuyamwiswa kwevana vacheche. Gore rega rega United Nations inocherechedza vhiki rekutanga remwedzi waNyamavhuvhu seiro rekukurudzira madzimai kuti ayamwise vana sezvo zvakakosha pautano hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yamunopiwa neVoice of America tichitepenyura tiri paWashington DC. Vanoda kutibata kana kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU-PF vanoti zviri kutaurwa nebato reCitizens Coalition for Change ndezvemugodzi matsuro. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 4 kuNcwabakazi 2022 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZANU PF izama ukuthi abuse osobhuku lezinduna labo mliswa ukubana besebenzele iZANU PF.
Ibandla le-CCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti lithi ikhomishini le kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Nxa kungasikho okunye nje okomthetho sokuyikuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bawabeke ezandleni zabo. You know ukuthi kuyabe sekuyi-contempt of court. So
umthethwandaba we-high court uthi umnumzana Tinashe Kambarami kumele abuyiselwe esikhundleni sokuba ngukhansila ka-ward 3 lesokuba ngomsekeli kameya wakobulawayo. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-CCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti njalo lithi kumele ikhomishini ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-voter registration blitz. Zikhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla iziphathamandla zaleli bandla ezivalisa umnumzana Ian Makone lo nkosazana Fadzai Mahere bathe baningi abantu abehluleka ukubhalisa ngoba amahofisi ekhomishini le ekhatshana lozulu. Ababili laba bathi njalo uhulumende kumele eguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho, ama-electoral reforms ngesiNgisi, ukuze ukhetho luka-2023 lube ngolukhululekileyo. Kodwa leli bandla lithi okudanisayo ikuthi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zalo. I-CCC ikhuthaze njalo abasakhulayo ukuthi bayebhalisela ukuvota njalo bavote ngobunengi kukhitshwa iZANU PF embusweni. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
IZEC imadolonzima ngendaba yokubana ke abatsha berejese ikakhulu ke emathawuni lasendaweni ezitshiyeneyo across the country. So kuyinto ke esikhangele ukubana fanele ilungisiswe ikakhulu ukubana ke kuvulwe enye blitz exercise ukuze ke abantu barejise, ngoba even yona itarget ababeyifakile abazange beyifike. So thina njengenhlanganiso sikhangelele ukubana kulungisiswe indaba ye-voter registration. Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZANU PF izama ukuthi abuse osobhuku lezinduna labo mliswa ukubana besebenzele iZANU PF. Kuyinto esingayikhangelanga ngenxa yokuthi thina siyakwazi ukubana ku-constitution yelizwe. Njalo ke lo ndaba zombangazo, indaba yomkhankaso kufanele ube indaba yamaphathi wonke yatshiyene, akula ndaba ukubana ngowezani noma ungowe-CCC noma ungowemabambo. Sonke singabantu beZimbabwe akufanelanga kube lo muntu oyalisa ukubana ke ekhetha ibandla lakhe. So asikhangelelanga ukubana ke iZANU PF njenge-competitor yethu izama ukuabuse izinduna labo mlisa, ngoba yi-institution yama-traditional leaders ofanele ihlonitshwe.
Njengoba lisithi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zenu, liza kwenzani pho?
Last week saqala ke ngeviki edlulileyo ukubhalela ke ku-Southern African Development Committee le African Union Ethiopia Addis Ababa kubana bezwisisa kubana ke eZimbabwe silodubo mayelana la reforms lendaba ke eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokuthi lokhu kule bearing on the future elakusasa leZimbabwe ikakhulu sikhangela indaba ze legitimacy ungabona ukuthi ukhetho odlulela la mama elections esawenzayo before ale nkinga yokubana ke kwaba kulo hulumende ocontested lokhu kule problem ke ukubana nxa sesifuna ukulungisa umkhonomi le ndaba yokubana siprovide ama-services nxa kule contestation around indaba ye-leadership. So konke lokhu kulungiswa ngokubana ama-elections ukhetho lube free and fair. So I see onto ebenefita i-CCC yinto ebenefita amaZimbabwe nohulumende obuyayo ukubana ke wonke umuntu ebelokusuthiseka mayelana lama-elections ke abenziwe. So ukhetho fanele lwenziwe ngendlela ke as open, as transparent, njalo as credible. So yikho si-engage lama-regional players, labanye abantu njalo leZimbabwe ukusebenza labanye abantu bonke aba-interested on the democracy of our country ukubana silungisise ke indaba yokutshontshwa kwama-elections le ndaba yokubana ke kube lo hulumende ongakhethwanga ngabantu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lokukhulunywa yi-CCC. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission umnumzana Jasper Mangwana. Umthethwandaba we-High Court uthi umnumzana Tinashe Kambarami yena owasuswa esikhundleni sokuba ngukhansila ka-Ward 3 lesokuba ngumsekeli kameya wakobulawayo kumele abuyiselwe ezikhundleni zakhe. UJustice Martin Makonese wenze isinqumo lesi namuhla. UKambarami wayemiswe ngumthethwandaba ukuba ngukhansila lokuba ngumsekeli kameya ngenxa yecala lobusela ayeletheswa lapho afunyanwa khona emsulwa. Ngemva kokususwa kwakhe, umnumzana Kambarami wacela ukuba udaba lolu luhlolisiswe inkantolo ye-Supreme Court, yona eyanquma ukuba isinqumo se-High Court sasingela sisinto. Wabuyela njalo emthethwandaba wavimba ukuba kwenziwe ukhetho lwe-by-election ka-Ward 3 lonyaka. UKambarami uthi uyathokoza kakhulu kulandela ukwethula kwesinqumo sanamuhla lesi.
Njengoba lisazi nje ukuthi i-Ward 3 yayimisiwe ngesikhathi sama-by-elections ngodaba lokuthi ama-cases ami ebese-court engakapheli. So namhla kunikezwe i-judgment ngu-Judge Justice Mabhikwa ukuthi ngibiselwe esikhundleni sami esokuba ngukhansela lokuba ngu-deputy mayor. Njengoba lisazi ukuthi ngo-2021 i-Supreme Court yayi sethe aside i-judgment eyayenziwe ngu-Chief Justice Mabhikwa ekungikhipha ku-position eyokuba ngukhansela lokuba ngu-deputy mayor. Ngabiselwa kwathi kunjalo sengibuyele ekhanselini kwangathi kulokuxabana ikhansili ingazwisisi ukuthi sengibiseliwe esikhundleni sami. Ngabuyela njalo e-High Court ngafayela i-declarator ephume namuhla imbisele esikhundleni sami.
Ye kuyo phambili ubona ngazani baza kuvisela khona ngale khansili kumbe kuyahamba njani? Njalo nqabe kuvisela uyangena khona ngale ukubandla liphi? Ukusisisi kumbe kubandla lakho lakudala?
Isinqumo lesi siyenziwe namuhla ngikhuluma nje asila sikhathi sisuke e-court. Ukubuyela ngiyabuyela e-counseling nxa kungaba sokulokunye nje ukuthi e-counseling sokungathi sokusiba lokuxabana lokhu kuyaba sebaba sebekuthatha sokungaphezulu kwamandla awe-court sebethethe amandla bawafaka ezandleni zabo. But ngiyananzelela ukuthi e-counseling kule
kulama legal departments ayo advisor I council ukuthi this is the right position nxa into sesihambe ngendlela le kumele silandele umthetho. I council ayisiyo briefcase business, I council yabantu and ilandela I constitution yelizwe, so bayakuzwisisa khona ukuthi kwenzakaleni. But njengoba ngisitsho nje ukuthi nxa kungasikho okunye nje okomthetho sokuyiwuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bayawabeke ezandleni zabo, you know ukuthi kuyabe sekuyi-contempt of court. So ngithanda ukuthi ngithi i-council yethu yakobulawa iyazwisisa umthetho and iyenza izinto ngokufaneleyo.
Umnumzana Tinashe Kambarami ngukansila ka Ward 3 njalo ungumsekeli kameya wakobulawayo. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court ARR namuhla ukhulule umholi wehlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, ngemali yesibambiso i-bail. UMasaraure ubhekane lecala lokuvimba isandla somthetho kanye lelokubulala, kodwa uyawalandula lawa macala. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo, njalo ezinye zalezi mpahla zithengiswa ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kahle ngithi lapha isimo sibi kakhulu ngapha. Siyababona osomabhizinisi babiza intengo yempahla zabo ngemali yedola leMelika bengafunila kancane ukuthatha ama-bond notes. Ngeqiniso akusikho uthanda kwabo, ngoba imali yakithi iwile njalo iwa nsuku zonke. Khangela iyawa viki zonke ngolwesibili ngemva komkambo we-Reserve Bank i-auction. Pho osomabhizinisi uba bengasebenzisa leyo mali bengaya ngaphi, bewode ngani, ngaphi, njani?
Lokho kungabe kusitshoni kubathengi labanini bamabhizinisi?
Lobu yibuzima obumelana labathengi, kukanti labaningi bamabhizinisi baphakathi kobuzima obungaphezulu. Yebo, semabhizinisi abalalungelo lokuthi lokukwenza lokho, kodwa umumo esikiwo siphakathi kwelitshe lembokodo, ngoba umphathi ntambo kahulumende wezemali uthi kakukho emthethweni, kodwa isimo esikhangile akekho loyedwa ovumelana kumbe okumvumelayo uma esebenzisa ibhondi eliwa nsuku zonke. Bayakwazi lokho. Lapha ngokubona kwami okungenziwa kuphela ukuthi kuvunyelwane kusetshenziswe lelo dola leMelika, ngapha kulungisiswa lokho kubangela imbangela cathi yokuthi elakithi ibhondi lakithi liwe kangaka kuyini. Kufanele kube kusazakala kumbe kubonakala, ngoba ilizwe leli labantu abakhangeleyo abaqeqetshileyo, umphathi wezemali ukhangele, kodwa ukwalela abantu lokhu lingakwenzi, lingathengisi ngale imali yena ebona ukuthi eyakhe imali laye esikhwameni sakhe kalayo ngenxa yokuthi ivele izifele. Kakulungisiswe lokho, yiyo indlela kuphela engaphumuza abantu lelizwe lijikame kwezomkhonono.
Umnumzana Austin Nkomazana ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kunjalo nje umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube wenze umhlangano labo somabhizimusi namuhla lapho achasise khona ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe. Live Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela inkuthazo yokuqhakatheka kokumunyisa ingane ivele likamama phansi kohlelo lwe World Breastfeeding Week olunanzwa lonyaka emhlabeni jikelele kusukela mhla ka 1 kusiyafika kumhla ka 7 kuyona le inyanga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika lithi kalisekeli ngitsho la kancane imizamo yokuguqula umbuso waseTaiwan okhona okwamanje ikakhulu kusetshenziswa udlame. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken usho lokhu esemhlanganeni wenhlanganiso e-Association of Southeast Asian Nations owenzelwa kwele Cambodia. Umlawuli wedale lephalamende laseMelika u-US House Speaker Nancy Pelosi uhlangene nokunye wakhe wokwele South Korea u-National Assembly Speaker Kim Jong-un esikolweni salelo lizwe i-Seoul namhlanje kuhlandla lakhe lesine lokwethekelela amazwe awezekazi le-Asia. Ababili laba bavumele ngokuqinisa umsebenzi wokubambisana ukuvimba ukulungiswa kwezikhali zombhubhiso ezenuclear nele-North Korea. Idale lephalamende ele-Senate lakwele Melika libika ukubana liyasekela ngokugcweleyo ukwamukelwa kwele-Sweden lele-Finland ukuba ngamalunga enhlanganiso eye-North Atlantic Treaty Organization NATO. Amalunga awe-NATO avote ngobuningi esekela leli nyathelo ngaphandle kwelizwe elilodwa kuphela. Ukusobala ukubana inhlanganiso ifuna ukuqinisa umsebenzi wokumelana lele-Russia. Ngemva kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane eyodwa kudlakela olwaba khona kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2007 kwele Kenya, lelo lizwe lithi seliqinisa umsebenzi wokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku itechnology ukuze kungabi lokuqelibezela kukhetho njalo impumela yalo ingabi ngephikiswayo. Ukufuthela nakubikwa lokhu kuqhubekela phambili kwele Senegal ngemva kokhetho lokudinga umongameli elizweni lelo ngempelasonto, impumela yalo elokhu ingakaziwa kuze kube manje. Umanyano wamabandla aphikisayo azibiza ngokuthi yewe askani we coalition kanye lomanyano obusayo owe Beno Bok Yaka coalition wonke athi anqobile lolu khetho.
I-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isanda kubika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million abahlole amagama abo kuluhlu lwe-voters roll. IZEC ithi uluhlu lolu lulabantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Kulabanye abathi kabazihluphanga ngokuyahlola amagama abo ngoba ukuvota akubancedi ngalutho. Kulabanye njalo abathi kabala maphepha okuzalwa lokunye okufunakalayo nxa umuntu ehlola igama lakhe kuvoters roll kumbe ebhalisela ukuvota. Kulabakhala ngomango okumele beuhambe ukuze bayehlola amagama abo. bakhona njalo abakhala ngokwenza kwekomishini le abayicabangela ukuthi idlelana lebandla elibusayo elezanu PF. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lo mnumzana Michael Mhladla Ndiweni ocubungula ezombusazwe lo mnumzana Thandazani Moyo okubandla eliphikisayo ele Freedom of Rights Under Sovereign. UNdiweni usungula lingxoxo.
Vele nje abantu indaba zokhetho kazikho kumasiko ethu engathi is aso culture yethu ke njalo. So abantu abanengi into abayithathela phezulu abayifundisa sebadala. So yinto okumele umuntu abe ngathi uyayifunda semncane. Bona nokuqala vele aso culture yethu. So abathi ngesikhiwa irresponsible citizenship. Kayikho okwesibili sasakhangela ke in terms of reality on the ground. Okunye ukuthi abantu babe ngala information eneleyo ukuthi kulento njalo eyenzakalayo. Uyathola umuntu ethi navela angikwazi ukuthi kule voter inspection kasitshelwanga. So indlela zokuxhumisana labantu ezikahulumende ziyabe zingafinyeleli umuntu wonke, ikakhulu abantu abasemaphandleni ngoba kwezinye indawo imitshina njengamaradio kayibambi, imbiki yaphuza ukufika. So ngokunye kwakhona okwesithathu ikuthi ezinye indawo ziyabe zikhatshana. Umuntu kuyamele agade abhadale imali ethizanyana kakhulu emakhaya futhi kumbagadi kumbaquma ngenxa ye 3-4 Ks esiye esikolo esiya checker ibizo. Abantu abaningi angeke bekwenze khona lokho. So ngomlakano wami mina nginakana ukuthi kumele kwenze kube lula, akulungiswe into ze connectivity ukuthi umuntu ezidlayela emakhaya angene efonini yakhe akhangele ibizo lakhe, kungadingi ukuthi umuntu azahambe umango esiyakhangela ibizo lakhe. Ngibona ngani yizinto ezibangele ukuthi abantu bebebalutshwana sibili.
Moyo ngena khona baba. Abantu kahle kahle ngabakachazelwa kahle ukuthi utshintsho luzokuba njani. Njengoba ngikhuluma lawe Dube, ama-politicians kumbe laba abazombusazwe mabefika ekhaya bathi ngivotelani, ngivotelani, kodwa abachasisi ukuthi why kumele abantu babavotele. Then kulabantu labana aba-understanda ukuthi yebo kumele ngivote, but bazibuza ukuthi kumele ngivoteleni. Bagcine bengela answer laphana ukuthi why kumele bevote. So isizathu sakuqala leso. Esinye isizathu sesibili futhi iludlakela. Yazi ukuthi ekhaya ngike ngathi mina ngiqalisa ukungena kwezombusazwe ngezwe ifamily yami yonke isithi wena usufuna ukufa. So anything that has to do with the politics kumbe engathi ngumbusazwe vele ngathi uyikufa ekhaya. So konkani ukwesaba umuntu ethi why kumele vele ngisihluphe ngento ezizambulalisa. Bavele bakweke. So kumele sikhiphe ukwesaba ebantwini bakithi, sibenze beunderstand ukuthi ukuvota kayisikho ukuba yisitha sikahulumende, njalo kayisikho ukuba yisitha somunye umuntu. Ikahle kahle lilungelo lakho. So kumele kube le mfundiso Dube edabeni belungelo labantu. Abantu ngine problem lama organizations amaningi ahamba eZimbabwe ethi thina we are fighting for human rights. But you don't fight for human rights without educating about the very same human rights. Abafundisi ukuthi ilungelo lakho yilipi. Umuntu uthi ngizolwela ilungelo loluntu mina ngingalazi ilungelo langkhona. Baye kumele ungilwele. So kumele sifike ezingeni lokuthi ngoba abantu bakithi bengela exposure njengoba ubaba esebuchile ekuqaleni. Kumele thina silete i-exposure emaphandleni elupane. I-exposure egwelutheni enkayi. I-exposure embalibali.
Sikhulume labantu. Kulabanye abathi kanti vele zavotela.
Tungakhangela even emadolobheni ngendlela abadolobha baphathwa ngayo. Kulento eziningi esezithi senza abantu besho ukuthi kusakuvotela lokhu okwenzakala kathesi. So okunye nje yikhalipha. Okunye futhi ukuthi ukuhlanganisa ukhetho vakaDube lo mfowethu lapha ngizongalithenga umoya. Ukuhlanganisa ukhetho esithi harmonizing elections kwenza ukuthi abantu bakhohlwe futhi ngokuqatha kokuvota esigabeni sabo esingathi local government election. So khangela phela phezulu ngale sebebutha yonke imfucuza. Ingangena leyo mfucuza ke sisiyenza izinto ezingaqondakaliyo esokuthiwa ke ukuvota kusinceda ngani, khangela ukuthi idolobho linjani. So mina ngomnangano wami kumele kwehlukaniswe ukhetho luka president ne-local government ukuze abantu bakhangele bachwayise kahle abantu abavotelayo. Kodwa futhi okumqoka ikuthi yona inhlanganiso ebambe ezokhetho abantu bakhala ngayo. Lokho angisukufihla, abantu bayakhala ngayo bayayisola ukuthi ayenzi kahle kwezinye izinto. Uyabona a lot of stories coming about inhlanganiso ebambe ezokhetho. Even konkhana ukuthi kungavota sokuya ema-court, which is actually is the positive after all ukuthi kuya ema-court nxa umuntu engasuthisekanga. Okunye futhi obhangela abantu bagcine besebe loser ukwethemba indaba zokhetho. Ngibe ngathi eqalele ukuthi okunye futhi abanye abantu ukuze bengaphatheki ekhethweni ukuthi vele abazithupha zokuthi balokhuza bayibhalise ukuvota.
Izeki isingo yokuthi umntwana uyabe engurefli ubaba edlala egroundi. Bese kuthiwa umntwana ajaje kuhle athi hayi baba lapha unyathela umuntu kakube yi-penalty. Angeke avume. So inkinga esilayo ukuthi sasisela Zimbabwe Electoral Commission, sesile ZANU-PF Electoral Commission. Inhlanganiso elwela ilungelo leZANU-PF. Inhlanganiso ephusha i-agenda yeZANU-PF. So ukuthi abantu begcine bengavotanga bayakhalala ngoba ukuvota kwangkhona lokungavoti kusuka kube into eyodwa ehlangene basuka bakubone njengathi kuyafana.
Umnumzana Thandazani Moyo ngoyebandla eliphikisayo ele Freedom of Rights Under Sovereign ubexoxa endawonye lo Michael Mdladlandiweni ocubungula ezombusazwe belo Gibbs Dube we Studio 7. Abahlala ezindlini zekhansili yakobulawayo ezingamashumi ayisikhombisa sebente elokishini elidala lakobulawayo elimakhokhoba bathi lokhe bekhulumisana lomasipala ukuze bengaxotshwa kulezi zindlu. Umasipala ubikwa esithi izindlu lezi ngeze zisebenzi zakhe. Ugeina Kumete we Studio 7 uxoxelo kansila wemakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda.
Yebo kambe ikansila yakobulawayo ibisinike ama eviction letters abahlali base-BNC compound i-compound ikansili etholakala ku-Ward 7 emakhokhoba. Abahlali laba kudala behleli lapha abanye ngama-pensioners awekhansili isebenzi ezazisebenzela ikhansili, abanye ngabafelokazi abathiywa ngamadodabo ayesebenzela i-city council, abanye izisebenzi zekhansili ezitholakala phakathi lapho. Ngamafithane ngingathi nje yikho engingawuveza nge-DNC compound le etholakala ku-Ward 7 emakhokhoba.
Manje sebexotshelwani laba bantu ku-BMC?
Right. I-council yakobulawayo ithethe isinqumo sokuthi kumele ikhangelisise yenze ama-premises e-audit kwaziwe ukuthi abantu abahlala kuma-properties akobulawayo ngobani njalo bahlala njani njalo bangobani. Lokhu bekudalwe yikuthi nxa i-council inanzekela izisebenzi eziningi ezikhona khathesi ezi-city council ziyakhala zithi kazilandawo yokuhlala, zidinga indawo yokuhlala njengoba i-council ikwazi ukuthi i-council yakobulawayo ibhadala ama-workers ayo i-RTGA le engathengiwe. So izisebenzi eziningi zase-councilini bezigcwele ukuthi hayi i-council akenilizwe lani izikhalazo zethu ukuthi njengoba lisibhadala siyafuna ukusebenza kodwa imali yokuthi siye emsebenzini asisakwanini. Akeke ngalisidingela okuyindawo ukuthi singacatshise amakhanda lapho esingasozisigade khona intshova, lapho esingasozisigaba sokugizana khona nasemsebenzini lapho esisebenza khona. Yikho-ke isinqumo le ikhansili yagcina isidinga isidingisisa ukuthi kanti labo abantu bakhala kangaka singabafihla ngathi kalo singenze njani ukuthi sibasize.
Manje kuzathiwani-ke lapha baza kuya ngaphi? Njalo bona bathi besabela ukuthi kuzaba lokubola okuthize bengahamba bebizwa ikhansila behamba bengamunye lomunye, bathi bona bafuna ukuthi babambane bahambe bendawonye. Liza kwenzani ngakho khonokho njalo le khansila ithini?
Yekambe indaba engasilula ukuxazulula njalo indaba elula ukuthi siyithove njenge-city council ngoba nxa sinanzelela labo abantu i-councili ethi abaphume ngabantu ababeyisebenzisa i-city council. So kuyindaba
Councillor ka-Ward 7 emakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda kwanele mthwakazi olivalelisayo Montunga Milinko, Ma Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.